manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 31 2022 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi
lakundogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi dzechitatu kuchipatara cheAtrageville chepirinda vakanyinonzi Calafong chiri mumavirazuva ePretoria kulocation iri kweAtrageville
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMpelekezela Mpoko, Tsokotsela Mpoko anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 12 chibharo.
Vangapa kupa mudzimai anonzi Mildred Muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra ndopa papa vanga kupopotwa neanonzi Tendai Samanga anowakanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw mashoko anga ataura kuti iwo magota gezai mumashure umu ungavaita mbiri yekuponda nekubhinyiwa
Vechidiki vebato reZANU-PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuziya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Izvi zvinotevera danho ratorwa nenhengo dzechikwata cheOperation Dudula icho chiri kurwisa kuti zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zvibude munyika iyi rekuenderera mberi nekurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemakiriniki zviri muJohannesburg nemuPretoria. Nasi chikwata ichi changa chakamira pamikova yemakiriniki ari muJohannesburg anosanganisira Hillbrow Community Health Center. Chikwata cheOperation Dudula chakatanga kurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemuvhuro apo chakavhara mukova wechipatara chikuru cheKalafong Provincial Tertiary Hospital chiri mudunhu reGauteng asi nhasi nhengo dzebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF dzinodzidzanga dziri pachipatara ichi dzichigarira veOperation Dudula ava kuti vasarambidza varwere kupinda muchipatara. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mumwe mukuru wezveutano mudunhu reLimpopo, Dr. Poppy Ramatua, svondo rapera vakanyadzisa chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaive muchipatara vachiti vekunze vari kupedza mishonga nezvikwanisiro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana vamapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita namufundisi Richard Moyo vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri kutevera zviri kuitika muSouth Africa vari muJohannesburg.
Ya nhau iyi inhau inorwadza zvikuru, inhau inosiririsa kuona zvinoitika mukati menyika ine South Africa. Tichiona Operation Dudula yangobata pose pose nepavasingakwani kuti vapinde, tichiona vakundogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi dzechitatu kuchipatara cheAtrageville chepirinda vakanyinonzi Calafong chiri mumavirazuva ePretoria kulocation iri kweAtrageville. Zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinorwadza zvikuru, nokuti kana vanhu vachinge vachienda kuchipatara vanenge vachindorapwa, vamwe vanoenda vasingagoni kutaura nenzira dzakasiyana siyana zvikwa zvikuru. Saka kuona veDudula vachisvika kuzvipatara zvakafanana naizvozvo vachigarira vanhu vachibvunza kuti munobvepi, chini ichi chinhu chakaipa zvikuru, chini chisingagamuchiriki.
Zviri kukanganisa zvakadii vanobva kunze kweSouth Africa vari kusangana nematambudziko aya?
Izvi zvinokanganisa zvikuru zvizvarwa zvekunze zvose kunyanya zvekunyika kwedu yeZimbabwe, nokuti kana vanhu vachienda kundorapwa kuchipatara vachisangana dzoswa kudzimba zvinhu zvakafane izvi zvinokangarisa zvikuru zvinopesa zvaakita kuti neavo vacho vanopesera vachirapa vanhu vanopesera vasina hanya navanhu chiri chinhu chisingafadzi zvinhu zvinotambudza zvinorwadza zvikuru zvinoitika mukati menyika inei.
Mapurisa ari kuti nematanho iwayo ari kutorwa neoperation dhudhula.
Mapurisa anozama nepaanogona napo, asi mapurisa nawo aakutokundikana kudzivirira zvizvarwa zvekunze kana kumisa vana venyika ine, nekuti poga poga pavangofunga ita zvinhu zvavanoita, vanoita zvinhu zvokuparadza nokupisa. Saka mapurisa pachawo aasina simba, aasina chimwe chacho chaanogona, nokuti ivo vanhu vedhudhula mushure mokutaurika kwemashoko akataurika kuLimpopo kuna MEC vaya vakabva vato advantage kuti ngatichifamba mukati mezvipatara zvakasiyana siyana kuona chipatara chakafanana neCalifornia Outreach View nechekuSoweto. Saka zvinhu zvakafanana izvozvo zvinoshungurudza zvinotambudza, tichiona government yacho nayo pachayo haigoni kutsiura vanhu vayo. Government ndinoiona ndichishora zvikuru, nokuti pachavo vari kutokundikana ivo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo vari parunhare muPretoria muSouth Africa makare neStudio 7. Mwanakomana wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela Mpoko, Sitokotela Mpoko, anova zvakare muzvinabhizimusi, azvipira kumapurisa ekuHillside mushure mekumbotiza kubva mukamba iyi nezuro. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vamupoko vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe mwana ane makore gumi nemaviri. Vamupoko vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana, uye vari kuramba mhosva iyi vachiti vavengi vavo mumabhizimusi ndo vari kuda kuvasungisa. Vari kufungidzirwa kuti inhengo dzezano PF vanonzi vaita mhirizhonga kuvatsomba munharaunda yemutasa central mudunhu remanicaland pavanonzi vavhiringidza musangano wekomiti yeparamende inoona nezvevechidiki iyo yanga ichinzwa kupfungwa dzeveruzhinji paurongwa hwekuda kudzoswa kwechirongwa chenational youth service. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Imwe nhengo yekomiti iyi vatrevhasaruwaka avanomirira mutasa central muparamende vaudza Studio 7 vari kuvatsomba kwakare kuti musangano uyu hauna kuzoenderera mberi mushure memhirizhonga yavati yakonzerwa nevechidiki vebato rezanu PF.
Vanga pakupa mudzimai anonzi Mildred Muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra, ndo pavatanga kupopotwa neanonzi Tendai Samangano wakanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw. Mashoko anga ataura kuti iwo mavota geza mumashuromu anga waita mbiri yekuponda nekubhinya wana. Saka vamwe vezanu vese vachibatsira naTendaiye vabva vatanga kutokonzera zvokwezvo program kusvikira yatomira.
Vasari vakavati mapurisa anga achivachengetedza pamusangano uyu haana chaaita zvaita kuti musangano uyu utadze kufambira mberi.
Mapurisa nemasiya vanga varipo tinovaziva, kana vakapfeka nyangu hembe dzavo dzekumba vanga varipo havana chavaita kudzivirira bongozozo iri. Zvava zviri zvekuti vanhu veCCC kana verimwe batso rinopikisa shaira mapurisa rinotobuda vadai vatosunga vanhu ipa vatomhanyiswa kuzvikumastokisi vatozara vanhu vemaopposition. Asi apa mapurisa vangonyangarika kuti vakomana vavo vaite madiro. Saka programu inozokwanisa kuenderera mberi zvokuti mukana watoshayikwa nevana vemuzimbabwe vanobva kumanikaneni.
Mutauriri wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa vati nyaya yemhirizhonga inonzi yaitika kuvatsomba iyi yanga isati yasvika munzeve dzavo. Mutauriri wekomishen inoona nezvekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission vaObert Gutu vati komishen yavo ichashanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko remhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Tagara tichishanda tiri muvanhu, tichishanda nemapato ezvematongerwo enyika, tichishanda nemaorganizations akasiyana siyana yemadzimai, yemayouth, yavarimi nezvimwe zvakadaro, yevashandi nevashandirwi, kuti tione kuti munyika mune runyararo. Saka tinokurudzira kunyanyanya kuna avo vezvematongerwo enyika panguva ino yatasvika yemacampaigns kuti kana vachikambeina vakambeina muchinyararo kana kuti murunyararo, kana vachiita zvokukwikwidzana kutsvaga pawa yokutonga ngavazviite vachiziva kuti tose tiri vana veZimbabwe.
vanoona nezvekushambadzirwa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Trust kana kuti Advocates Officer vachapiwa naShechiriga. Vakurudzira dare reparamende kuti rishandise masimba aro kuedza kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika iyi.
Tanyorera dare reparamende tsamba kana kuti petition tichikumbira kuti paramende ishandise masimba aya ari pasection 119 yebundira remutemo kuti vadeedze nekubvunzurudza makomishoni akazvimiririra nehurumende maringe nekupedza mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo yatekeshera nyika yose uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu namadzishe kumaruwa nezvematongerwo enyika.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati vanga vakabatikana kuti vataure nezvenyaya yegwaro reZimbabwe iri. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemhirizhonga yarinoti yakaitwa nenhengo dzeZANU PF zvikuru sei kugokwe svererapera uko kwakarohwa vatori venhau nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU PF. Asi mushandi mukuru mubazi rezvobudiswa kwemashoko muZANU PF vatapadzwa Mugwadi vanoti mapurisa anofanira kusunga vose vane chekuita nemhirizhonga iri kuitika munyika vachishanda vasina divi ravakarerekera.
Musangano weZANU PF hauite mhirizhonga nemunhu. Musangano weZANU PF kana uchitsvaga rutsigiro unotsvaga rutsigiro nenzira dzine runyararo nenzira dzekukwezva vana veZimbabwe kuti vauye kumusangano wavo weZANU PF kwete mhirizhonga. Vatinoziva vanoita mhirizhonga ndeve TCC.
Mutungamiri webato reTCC vaNelson Chamisa vanoti zviri nani kuti United Nations itungamire sarudzo munyika musati madeuka ropa rakawanda. Asi veZANU PF vanoti veTCC ngavaende kumatare emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Sangano rinozviti Friends of Jobs Scholar Solidarity Trust riri kutsigira mumiriri weZengeza West ari mujeri reChikurubhi riri kushora bato reZANU PF richiti riri kushandisa matare edzimhosva kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevatori venhau nhasi, sachigaro weJobs Scholar Solidarity Trust vaMavelous Kumalo vati vari kushushikana nekunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vasikala vave nemazuva makumi manomwe nemasere vari mujeri kuChikurubhi.
Tikada kuverenga vanenge vachibva kubato reZANU PF tinogona kuisa zita ramai Priska Mpfumira, tinogona kuisa zita ravawadye jena. Tiri kuona ivo vai kwanisa kupiwa mukana toisawo zvakare nezita ramuzvare Henrietta Rushwari. Tikaona vachipiwa mukana wekuti vaive nemhosva dzakasimba zvakanyanya dzavaipomerwa, asi vakapiwawo mukana wekuti vange vachitongwa vachibva kudzimba dzavo. Vawatijena vakatotorwa pasipoti yavo vakatokwanisa kusimuka vachiendawo kune mamwewo mabasa kunze kwenyika kuLondon. Saka zvese izvi ndo zvatinotarisira kuti zvinge zvichiitirwawo chero vanobvawo kumapoka kumapato anopikisa hurumende.
VaGodfrey Tenengamu vanova mutungamiri webato rinopikisa reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vanga vari pamusangano uyu vati kunyange zvazvo vasikala navaGodfrey Stole nevamwe vagari vekunyatsime vachibva kune rimwe bato havawirirani nekushungurudzwa kwevanhu.
Tinofungira kuti vatungamiri vedu munyika munomu vane ruoko pakukonzera kuti vanaJobs Scholar sezvo dziri nhengo dzemapato anopikisa varambe vari muusungwa senzira yekuvapfidzisa uye kutyisidzira vamwe kuti vasange vachibuda pachena kutaura nekutsoropodza panenge pachikanganiswa.
Mumwe ataura pamusangano uyu ndiva Jacob Ngarivhume mutungamiri weTransform Zimbabwe vati kodzero yemunhu wese kubvisa mari yechibatiso otongwa achibva kumba.
Saka kunyimwa kwavo kodzero iyoyo ndokwatiri kuramba tichiti judiciary iri kuita zvinhu zvisiri pamutemo, iri kushanda nestate kushungurudza vasikala.
Izvi zvatsinhirwa navaJim Kunaka avo vaimbova nhengo yeZANU PF.
Why mutemo wacho usiri kushandiswa zvichienderana nekuti tose tiri maZimbabweans? Why mutemo uyu uri kumboona kira diviri mwechete ini ndino vimba kuti mutemo urwangu uchibata to
imwe nengo ye ZANPF vasi Beth Musengezi vati wo
zvisiza zvazvinoreva kugara muchitorongo zvisungirwa mhosva yekunyepa
mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyika recrisis in Zimbabwe coalition vaObed Masaraure vati munyika muna rusununguko asi momwe vechidiki mubato reZANPF vataura ikandishaya vashoropodza musangano waitwa
kana ZANPF ichiita kuti vanhu vasapiwe mabheyu kusei kutendai bita ari panze haana kupiwa bheyu sadzai maere haana kupiwa bheyu lineti karenyikonya haana kupiwa bheyu tabhita kumano haana kupiwa bheyu makumburira haruzivisha haana kupiwa bheyu uye iwo kana vaine pfungwa dzekufungidzira kuti munhu uyu anofanira kupiwa bheyu zviri pamutemo ko chinowanisa chiko ngavangoenda kutaredzi mhosva vanoita magweta
vasikala nevamwe vagari vekunyatsime gumi nevashanu kusanganisira mumiriri wechitungwiza north mudare reparamende vagodfrey stole vakasungwa muna chivabvu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirishonga mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo retriplec muzvare moblessing alley ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Vachitaura nevatori venhaumbula wayo nezuro mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanoti nhaurirano pakati pevanhu vose munyika kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika ndidzo chete dzinobatsira kuti matambudziko akasiyana siyana akatarisana nenyika anosanganisira kuondomoka kwehupfumi apere. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vamonzora vakatiwo mhirizhonga kushungurudzwa nekusungwa kwevamwe anopikisa vakadai sava Job Scala nevamwe vebato reCitizens Coalition for Change pamwewo nekusungwa kana kurohwa kwevatapi venhau zvinoratidza kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Vakati nyika ine nhoroondo yekugadzirisa matambudziko akadai kusanganisira kupokana munyaya dzezvematongerwo enyika nekuita nhaurirano vachiti ndidzo chete dzingapedza matambudziko aya.
Zvinhu zvedu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Vana veZimbabwe havasi kugara zvakanaka. Hakuna mabasa, urombo hwanyanya, mari yedu haichatenga. Saka nyaya iripo ndeyekuti kuti zvinhu zvinake muZimbabwe muno, vanhu vanofanira kugara pasi wezvematongerwo enyika vese, ingava ZANU, ingava MDC, ingapariwe ripi bato, tinofanira kugadzirisa zvakanakira vana veZimbabwe. Vatsvangirai vakazviita gore riya navamugabe nevamwe vavo, zvinhu zvikaita zvakanaka muZimbabwe.
Vamonzora vakatiwo makakatanwa pane zvinobuda musarudzo acharamba aripo kana mitemo ine chekuita nesarudzo ikasavandudzwa. Vakatiwo kunyange hazvoboka reZimbabwe Electoral Commission rine makomishina anogona kuva asina diri akarerekera, hurumende inopindira mumashandiro eZEC nekuve nevashandi veboka iri vanorerekera kudivi rehurumende. Taedza kunzwa kubva kumutauriri weZEC Commissioner Jasper Mangwana asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Pamaonero ekuti nhaurirano dzinogona kuita kuti bato riri kutonga reZANU-PF rirambe richitungamira hurumende, vamonzora vakati kuti veruzhinji varambe vachitambura pasina nhaurirano kunotogona kupa bato iri masimba akawanda. Vamonzora vakati nyaya yegukura hundi ndeimwe yenyaya dzinofanirwa kugadziriswa zvechokwadi kwete kuti hurumende ingogumira pakutaura chete.
Isu tinotsigira zvikuru kuti nyaya yegukura hundi ngaigadziriswe nokuti vanhu vakaurayiwa mazviro kwazvo panguva iyoyo, vachiurayiwa pamwe pacho nenyaya yekuti munhu werudzi rwakati otourayiwa paya, vamwe vanga vari madzimai anga akazvitakura achinzi wakatakura dissident. Saka panodiwa kuti compensation yacho ngaichibhadharwa ka yobhadharwa kumhuri dzevafi vaya vakaurayiwa kana paine vakakuwadzwa hopiwa compensation yavo.
Asi vachipindura, nhengo yeboka reCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vati hurumende yava Emerson Mnangagwa yaita zvakawanda zvinoita kuti upfumi hugadzikane.
Varogara chivo vechitaura kuti nyika inovakwa nemene vayo, kureva kuti isu vana veZimbabwe tose tine mukana kana kuti titori nekodzero rekuti titive tichionekwa tichivaka nyika yedu. Manje tinozonetsa kuno kwatiri ndechekuti kune ava vanopikisa vanoti ivo kana vava vaziva havadi kupfuma izvozvo votanga kuti kubira jecha.
Mutauriri webato reCCC muBulawayo vaswitha Nchirodza vati bato ravo rinokoshesa kuti matambudziko ose akatarisana neveruzhinji apere.
Isu sebato reCitizens Coalition for Change tagara tichikurudzira hurukuru nemapoka akaita seUnited Nations, African Union ne Southern African Development Community inozikana nezita rekuti SADC. Izvi tichiita kuti tirerutsire vanhu nemunyika medu upenyu hwaoma kudai. Isu tinoziva chaizvo kuti vamonzura havarevesi mune zvavari kutaura munhu anoda kuti bato ravo riite chigamba muhurumende yavamunangagwa. Saka isu hatiwirirani nazvo izvozvo. Isu tinoda kuti tirerutsire vana veZimbabwe tivabudise mumadhaka atapinzwa neZANU-PF.
Pave nenguva paine kurudziro yekuti pave nenhaurirano munyika kunyanya pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vamwe vakuru vakuru vemakereke ira zvimwe chete, asi pano paine makakatanwa anosanganisira dzinga nhani uye kuti dzinofanira kuchii, asi hurumende inongoti vanoda nhaurirano vabatane nePollard. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Msengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon neCongo Brazzaville dzatenderana kugadzirisa makakatanwa pamiganhu yenyika iyi angave nemakore zana senzira yekupedza kurwisana pakati penyika mbiri idzi zvikuru panyaya yemasango nemhuka. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kushora vebato remaRepublicans nekwavanoti kutyisidzira matikiti vaFBI ari kuferefeta nyaya yekuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatora mamwe mapepa ezvekuchengetedzwa kwenyika avaisafanira kutora pavakasiya basa mushure mekukundwa musarudzo. Nengo dzeparamende mbiri dzinobva kubato reZANU-PF dziri muSouth Africa kumisangano yePan-African Parliament, uko dzakatora mukana uyu kusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvatarisana nedambudziko rekupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits mukupera kwegore rino. Nengo mbiri idzi vapupurai Togarepi vanomirira Gutu South uye vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF mudare reparamende, pamwe naAmai Stars Mate vanomirira Nkai South, dzakavimbisa zvizvarwa zveZimbabwe izvi kuti zvakasununguka kudzoka kumusha kana zvakakundikana kuzadzisa zviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa zvisinei nemamiriro azvo mune zvematongerwo enyika. Kunyange hazvo ruzhinji rwevanhu vari muSouth Africa ruchinzi rwakaenda kunotsvaga maforo manyoro, vamwe vanoti vari munyika iyi mushure mekunge vatiza kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF, izvo zvinogona kuita kuti vamwe varambe vari munyika iyi kunyange vasisina magwaro anovabvumidza kugaramo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro navatogarepi kuti tinzwe nezverwendo rwavo uye zvakabuda mumusangano wavakaita nezvizvarwa zveZimbabwe zvavakasangana nazvo.
Vana veZimbabwe zvizvarwa zvedu zviri muno muSouth Africa zvinoziva kuti pagore kanokwana kana members of parliament eZimbabwe anouyawo kuPan African Parliament iyo inoitirwa muSouth Africa, ndimo mune city yacho. Saka vazhinji vakanzwa kuti tiri kuno, ivo vakatitsvaka vachidawo kutiudza madambudziko avo nokunzwisisa kuti hurumende inofungei pamusoro pemadambudziko avari kusangana nawo uye pane zvangaitwa here kuti vabatsiriki kuti vauye kumusha. Saka savatungamiriri vavanhu takagara pasi tikati regai tinzwe kuti vana veZimbabwe vari kuchema nei uye vanoda chii kubva kuhurumende yavo, kana kuti isu samamembers of parliament tingasumudza here zvavanenge vatiudza kuinda nazvo kumusha kundoudza utungamiriri hwenyika kuti vana venyu vari kuSouth Africa nezviri kutaurwa zvemapemiti ari kuexpire navaya vakauyawo zvisiri pamutemo zvichemo zvavo ndezvizvi, toita sei senyika kuti tivabatsire?
Saka imi zvizvi zvamakavimbisa vana veZimbabwe vamakasangana navo ivava,
Urumende yedu inirugita urongwa wakasiana siana. Wakawanda kukusumudzira ekonomi yedu magarire ya vanhu. Kuwa kwa kwemisha inogara vanhu munga wa madoroba kana kumisha kwa tinova. Saka takakurudzira vazhinji ava kuti kana vanhu vati havachatidi kumusha kwavo isu ngatitsvake nzira yokuti tiunganidze izvo zvishoma zvatakawana titakure zvose noruzivo rwatakawana kuno tiinde nazvo kumusha tonosvika toti kuhurumende pandaa ndiri joni uku ndichishanda izvi ndo zvandinogona izvi ndo zvandingaitawo pane maprograms ari kuitwa nehurumende ini ndingakwana apa inindingakwana apa kana zvaonekwa uchikwana pamaprograms iwayo wowana rubatsiro ivowo vari kuuya ava vane pfungwawo dzavo savanhu pavanofunga kuti kana vauya kumusha vangabetserwa sei nokuti vazhinji vavo havana kubuda mumwenaka havana kana kubuda mubako vakabva mukumusha munhu ngaaende kumusha kwake asi asvika kumusha kwake local leadership maMP ariko makansela ariko hurumende ine mapazi akasiyana siyana ari kubetsera kupundutsa vanhu veZimbabwe.
Tinoona kuti vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakabva kumusha nezvikonzero zvakasiyana siyana, vamwe vachitidza zvematongerwo enyika, vamwe zveupfumi. Munoona here vachizozvipira kudzokera kumusha? Tichiona kuti matambudziko iwaya haasati agadziriswa.
Jonga maonero angu ndeyekuti vazhinji vari kuuya uye vanoda kuuya. Vazhinji vaneta nokubatwa zvakaipa kwavanoita nevamwe vagari muno muSouth Africa vanovarova vachivatukirira vachidini. Vazhinji vaakuona kuti kumusha kwakakosha kudarika kunyika isiri yokwako. Saka ndiri kuona vazhinji vaine shuviro yokuuya, zvikuru vaiti vanoda kuenda munzvimbo idzodzi vachinotsvaka yatingati magreener pastures.
Avanga vari nhengo yeZANU PF vachimirira Gutu South muparamende, vari zvakare mukokeri wenhengo dzeZANU PF muparamende, vapupurai togarepi, vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Munhau dzemitambo. Australia yakunda Zimbabwe nemawikets mazere mumutambo wechipiri pamitambo yemazuva matatu kana kuti One Day Internationals. Australia yakunda mumitambo miviri yekutanga zvichireva kuti Zimbabwe haichina mukana wekudzora kunyange ikakunda pane wekupedzisira nemugovera. Tombotarisa US Open Tennis. Mutambi ane mukurumbira Serena Williams ari kutarisirwa kutamba mutambo wake wechipiri nhasi naAnette Kondavit makwikwi US Open Second Round kuNew York. Serena anoti ave kumira kutamba mutambo uyu. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi tiri kutarisa nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muSouth Africa, umo zvizvarwa zvenyika iyi zvaramba zvakamira nerekuti zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zvibude munyika iyi vachizvipomera mhosva yekuvatorera mabasa uye kutengesa zvinodhaka pamwe nekuba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela mupoko anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 12 chibharo. Vechidiki veZANU PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuzeya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Tabatashuka kumagumu ya chironga chedu cha nasi. Anokuni kaine mfaro sema zuwa ose. Ndini jonga kandemiri. Ndirimu Washington DC. Ndikusu ya mina. Geina Gumedi Saidi.